Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ya na uzedu za nasi China kurume 2017. Vana chiremba na vana mukoti voenderera mberi nekuramwa mabasa izvo zviri kusiya varwere vari panguva yakaoma. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voenda kuSingapore kunorapwa vakawanda vachiti vaMugabe havana hanya nemamiriro akaita zvino muzvipatara. Kanzuru yemutare inotemera vagari chibage chavo change chave nemuchekechera. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. vanoshanyira zvirongwa zvekusimudzira madzimai nevanasikana zviri kutsigirwa nemuzinda wavo. Muchirongwa cheWomen's Round Table paLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvakatarisana nemadzimai mumwedzi uyo wekurangarira madzimai pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwe kuti farira pa Facebook page redu revOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.